Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wemuvhuro 25 Gugumbi 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kurwa nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC tichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari wakwidzwa zvakare kubva nhasi. Sangano reConfederation of Zimbabwe Retailers rinokurudzira hurumende kuti irambe ichiita hurukuro nevana muzvina bhizimisi pamusoro pemitengo yezvinhu nemari yekunze. Zimbabwe International Trade Fair inotanga mangwana chipiri muBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. The Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA inozivisa kuti mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari wakwidzwa kubva nhasi muvhuro April 25 zvichitevera kudzikiswa kwaakamboitwa mwedzi wapera. Kubva nhasi dizili rave kuita madhora emuZimbabwe 264 nemasenti 77 palita kana dora rekuAmerica rimwe chete nemasendi makumi manomwe nerimwe $1.71. Ukuwo peturo ichiita madhora emunyika 252.40 palita kana kuti dora rekuAmerica rimwe chete nemasendi makumi matanhatu nematatu $1.63. Mwedzi wapera mafuta aya akadzikiswa mutengo nemasendi masere. Mafuta erudzi rweethanol anonzi adzoka zvakare mushure mekumboshayikwa kwawo pakutanga kwegore. Sangano reConfederation of Zimbabwe Retailers rabudisa kubaro rinokurudzira hurumende kuti irambe ichiita hurukuro nevana muzvina bhizimisi. Mutungamiri wesangano iri vaDanford Mutashu vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti vana muzvina bhizimisi pamwe chete nevatengi vakatarisana nedambudziko guru vachiti zviri pachenavo kuti hurumende iri kuedzavo kuti idzikise kutambudzika kuri kuita vanhu. Vachiti hurumende iri kuratidza kuti inoda hurukuro nevamabhizimisi. Vamutashu vayambira vemabhizimisi kuti kana vabuda mumisangano iyi varege zvekuruvabembera. Izvo vanoti zvinogona kukanganisa nhaurirano pakati pehurumende nevamabhizimisi.
Zvakananganwa negwara iroro ndezvekukurudzira nhaurirano pakati pehurumende nemabhizimusi. Tiri kungoti isisu sesangano tinoziva tose kuti tiri nematambudziko atiri kusangana nawo sevemabhizimusi, kusanganisirawo nevatengi, uyewo hurumende inenge ichitarisirawo kuti inge ichidzikisa kutambudzika kunenge kuchiita vanhu kubudikidza nenhaurirano idzodzo. Asi kuti tisvike pachinhano chekuti vamwe vamire uko vamwe vamire kurumhiri kworukova, hazvite budiriro uye hazviunze gwara ratakanangana naro tose tose rekuti mafambisirwo ezveupfumi adzikame kana takanangana nenhau yeinflation uyewo nenhau yeparallel market exchange rate, kushinjwa kwemari pamusika mutema.
Saka vamutashu sesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers, chii chamuri kuita pamusoro pazvo?
Sesangano isusu taona zvakakodzera kuti tikurudzire hurumende nevemabhizimusi kuti varambe vachienderera mberi nekutaurirana, sezvo hurumende yanga yaratidza chaizvo kunge ichida kutaurirana nevemabhizimusi kuburikidza nemusangano masvondo maviri akapfuura wakaitwa kutungamirirwa nemutungamiriri wezvemari nezveupfumi Professor Muturi Ncube, apo vakasheedza vanomirira mabhizimusi vakasiyana-siyana. Uyewo mukuru webhanga reReserve Bank vaJohn Mangutya vakagadzirawo zvakare yandingati nharaunda platform yatiri kusangana mabhizimusi nehurumende. Mumisangano iyoyo muri kubuda zvamo kuti hurumende iri kuda kunge ichigadzirisa matambudziko anenge achisanganisiwa nawo nevemabhizimusi uye nevagari. Saka tikati isusu sevemabhizimusi tikatanga kubuda kunze uko torova bembera, zvinogona kunetsa kuti nhaurirano dzinenge dzichiitika idzi dzifambe zvakanaka pakati pehurumende nevemabhizimusi. Saka kurudziro yedu ndiyoyo yekuti semabhizimusi ngatimbotera mai tichiramba tichisangana nehurumende sezvo tanga tichiita pamashure apo tichiita nhaurirano idzi.
Pane chamamboti mbanzwa here kubva kuhurumende maererano nenyaya iyi?
Ndingati inini tagara tiri kutaurirana nehurumende mukatarisa kubva muna Oktobha wegore rapfuura kusvikira pari nhasi. Ndofunga mwaka umwe neumwe tiri kuita nhaurirano dzekuti isusu tinge tichigadzirisa mamiriro enharaunda iri kuitwa mabhizimusi, nekuti veruzhinji vari kunyanya kuchema chaizvo nenhau yekusagadzikana kweexchange rate. Uyewo kana takatarisana nekufamba kuri kuitawo zvinhu munyika pasi rose, hondo yerussia neukraine iri imwe yezvimwe zvakakonzerawo mamwe matambudziko akafanana nekusafamba zvakanaka kwegorosi uyewo nekrude oil, ndo yabva yaitawo kuti mitengo isaterame, mitengo yechingwa nemitengo yemafuta yekubikisa. Asi ndingati inini auction system inofanira kuramba iripo. Ndinodavira kuti kune vamwewo vanenge vari kumapazi akasiyana-siyana yemabhizimusi vane mufungo wokuti auction system ngaichibviswa, mari iende paopen market kana kuti pamusika unenge uri pajekerere. Asi ndinoona sekuti inini kubva pauya auction system uyo yaita kuti kugadzirwa kwezvinhu munyika zvikwire kubva pazvikamu makumi matatu nezvina kusvikira pazvikamu makumi matanhatu nezvishanu pairi yezvino, uye zvinhu zvinogadzirwa muno zvakakwirawo zvakare kusvika pazvikamu kupfuura zvikamu makumi manomwe. Uye takakwanisa kubvisa nhau yekushomeka kana kushayikwa kwezvinhu kumira mumitsese, takamirira chingwa, hupfu neshuga kana mafuta ekubikisa. Izvozvo zvanga zvapera kubudikidza nekuveko kwakaitwa auction system. Saka isusu kurudziro yatiri kuita isusu kuhurumende ndeyekuti kunyange dai zvazvo kuine vamwe vari kumabhizimusi vane mufungo wokuti inge ichimira, ndinofunga kuti haisiriyo nguva yacho, nekuti pari zvino hatina kutarisana nematambudziko emunyika chete asi takatarisana nevamwe matambudziko ari kubvawo kune dzimwe nyika dzakasiyana-siyana.
Avo vange vari mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zimbabwe International Trade Fair ichatanga mangwana chipiri, asi mutungamiri wenyika yeKenya vaUhuru Kenyatta avo vange vakatarisirwa kuzovhura zviri pamutemo musika uyu havachakwanisi kuuya zvichitevera kushaya kwevaimbova mutungamiri wekenya vaMwai Kibaki. Tichienda pamhepo, tange tisati taziva kuti achatora nzvimbo yavaKenyatta kuvhura Zimbabwe International Trade Fair ndiani. Asi iyo Zimbabwe International Trade Fair yabatsira Zimbabwe zvakadini kubva zvayatanga kusvika pari zvino? Tabata nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha kuti vatiudze pamusoro peZimbabwe International Trade Fair.
Chidangwa chegungano iri ndecho kuti mabhizinesi akasiyana-siyana kubvira kumaindastri akasiyana anoita kana namayunivhesiti zvavo vanenge vachiratidzira zvavanoita zvavanoda ku tengesera vanhu mungava muZimbabwe kana kuti kunze kweZimbabwe. Igungano rinosanganisira zvekare makambani ari muZimbabwe neari pasi rose anenge achida kukudza mabhizinesi avo. Saka igungano guru muZimbabwe kudarika mamwe makungano ese evanoita zvamabhizinesi vachiratidzira zvavanenge vachiita.
Kana makatarisa nhoroondo yeZimbabwe International Trade Fair iyi, Zimbabwe iri kuita nenzira yakanaka here?
Vari kuzama kuita nenzira yakanaka veZimbabwe, asi tichitarisisa kuti neimwe nzira kune kuri kudzidza kuita bhizinesi nepasi rose, nokuti ndopepose yacho hombe yekuratidzira pasi rose kuti isu tine zvakati zvamusinaimi zvamunogona kutenga kwatiri. Makambani okunzewo achiti isu tine zvakati zvatinogona kutengeserai. Saka ndinoona kuti kudzidza kwacho kuri kuita Zimbabwe kunenge pamwe kunotishomekei, ndichitarisa iniso munhu unodzidzisa mabhizinesi uno pamwe chete achizoenda kuZimbabwe kunodzidzisa mabhizinesi ikoko, pamwe chete nokunosangana namabhizinesi kuti tinozokonewa senyika semabhizinesi kuti vaya vashanyi varenge vauya kuZimbabwe vangava varenge vavinga misangano yakaita seiyei kana kungovinga zvavo munozvamari dzavo, kana vangobva kuZimbabwe nyangwe anga achigara pahotera, hotera yacho mukangamwa zvachose. Tikatarisa isu mabhizinesi akaita sekune dzimwe nyika sekunaana Dubai, ukangokwira chete ndege yakaita seEmirates havasi vakakukangamwa, vanenge vachitoziva kana zuva ravakazvarwa chairo bhavhadhi rako, pamwe chete nokukonyedzera kuti udzoke zvekare, nokuti vanohwisisa kuti mubhizinesi kastoma wawagara unaye ndiye atingatiya ndiyo treasure iyeye. Kastoma wawagara unaye haidhuri kuita bhizinesi nayo, pamusoro pokuti gore negore tichingotsvaka makastoma matsva, kana vaenda toti hanyanani hatishandi kana kuva muna topandoona kudzidza kwedu kuZimbabwe zvebhizinesi kuri kusarira shure chaizvo. 42 years dzataanadzo idzi taidero taakuziva zvinoitawo dzimwe nyika, taakutodzidzisa dzimwe nyika bhizinesi rinoitwa nenzira yakati.
Saka kana makatarisa nhoroondo iyi sekutaura kwatamboita, munoona sekuti yakabudirira here kusvika pari zvino? Yakabudirira here kuita zvinotarisirwa kuti zviitike?
Nerimwe nzira yakati budirirei, asi nerimwe nzira yandingatidzira huru zvikuru haina kunobudirirei, nokuti kana tichitarisa isu zvinotengeswa munyika zvihombe hombe kudarika zvimwe zvose, tingati isu zvinhu zvakaita sezvinovingwa navashanyi kwete Victoria Falls chete. Kana tikatoona Victoria Falls mapopomaya tinogona kutonyara, nokuti anototengeswa kuSouth Africa sokuti ari muSouth Africa kuvashanyi, isu muZimbabwe tirimo. Totarisa zvekare musingoti weZimbabwe waidero pasi rose richiuya kuZimbabwe, iGreat Zimbabwe Ruins, nokuti tikatarisa Great Zimbabwe Ruins ndiyo kwakabva zita reZimbabwe. Hapana kanyanyika imwe zvayo pasi rose ine zita rakabva pachivakwa chakaita saichocho, hatitombozviwi. Saka ndiko kumwe kutadza kuri kuita Zimbabwe International Trade Fair, hatichikwanisa kuzvitengesa isu senyika, tinomirira kuti mabhizinesi zvavo azvitengesere, kana vaona mari dzavo vodi vosviduruka. Kwaiyo hurumende iri kutengesa Zimbabwe papi? Nokuti vashanyi vakauya sezvinoita nyika yeFrance kuti ndiyo inozvizitirwa navanhu vakawanda kudarika pasi rose, vakavuya munyika vanovuya vachizadza mahotera, vanovuya vachitenga zvavanotenga, vanovuya vachidya zvikafu, mabasa achimuka imomo. Hatiziwi izvozvo kuti chii chikurukuru chacho kuZimbabwe chatinoda kutaridza pasi rino rose chachiinacho chisina imwe nyika pasi rose.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvina fundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mutungamiri weFrance vaEmmanuel Macron nezuro vakakunda kechipiri musarudzo dzemutungamiri weFrance vaMacron, vakange vachikwikwidzana naamai Marine Le Pen. VaMacron vakawana zvikamu makumi mashanu nezvisere nechidimbu kubva muzana 58.5%, ukuo Amai Le Pen, vachiwana makumi mana, anechimwe nechigimbu kubamuzana 41.5%. Kukunda kwa wa Macron, wakatambirwa nemufaro mukuru nenyika zhinji dzekumadokero zvikuru America nenyika dzeNATO. Munewsday mune nyaya inoti varidzi vemabhazi vari kupomera mhosva Zimbabwe Anti-Corruption Commission vachiti iri kunanga vanhu vasina mhosva muchirongwa chavo chekubata vanhu vanopinda nekubudisa zvinhu munyika vasina magwaro. Mapurisa ari kutora mabhazi avanoti awanikwa aine zvinhu zvisina magwaro. Zvimwe zvinobatwa mumabhazi awa zvinosanganisira doro, machira, mabhegi ane mbatya itsva, shangu, sipo nezvimwe zvinonzi zvinokosha zviuru nezviuru zvemadhora ekuAmerica. Munewsday makare, mutauriri weparamende vaJacob Mdenda vanoshora mitongo inopiwa vanhu vanowanikwa vaine mhosva dzeuori, vachiti mitongo yacho midiki uye inokanganisa kubviswa kweuori munyika. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pamusoro wevana veZimbabwe pastudio 7 apo ndini John Mahachi, South Africa. Soro yetiri kutambwa pakavaka mambo kuzifa uko ndiyo same soro iri kuda kutambiwa naJulai Moyo, yekuti vanoda kudzinga vanhu vakasarudzwa nevanhu vachisa vanhu vavo vanoziva kuti ndo vavakaita navo huri. Munhu iyoyo akaba mari yakawandisa yenyika kubhulawayo neHarare. Vanhu vari kumwa svina izvizvi muHarare, marara achakuru, svina dziri kufamba, vanhu vachitochera svina vachimwa zvirwere. Ende zvirwere kana zvichiuya ka zvinenge zvisina kunanga munhu wezano kana munhu wePC kana munhu weDC. Chirwere chinobata munhu wese chizvarwa chezvava kunyange nini zvinogona kubatwa nechirwere ichecho. Saka tose vana veZimbabwe, sine kuti uri munhu wakamira sei, munhu wese kana uri chizvarwa cheZimbabwe, tisatenda kubiridzirwa pfungwa kudero. Vanhu vari kutamba nebrains yedu, tiri kutambwa tsorwa. Ngatisumuke, iyo acho Julai Moyo ndiye anofanira kusiya basa. Tisumuke tose, timache, tipinde mugwagwa, asiye basa iye Julai Moyo wacho.
Magadi, no studio 7, vashamarari, pamwe chete nevateereri vose. Ndinokutendai vashamarari nekutipa nhau sechokwadi. Muchitefenyura musina divi ramare karerekera. Aiwa, ndinonyanya kuda kungokutendai chete naizvozvo. Zvese zvakawanda wanda zviri kuitika, regedzai timboona zvichaitika zvichapera. Asi ndichandoda kunyanya kutendai nacho ndekuti munotipa nhau dzisina kwadi dzakarerekera chete.
Kana nyika yedu yakanaka, kana nyika yedu yanga yakanaka, zvavanoti vari kunze kwenyika vanenge vachi Zimbabwe yakanaka, ivo vari muAmerica. Zimbabwe yakanaka uri kuBotswana, Zimbabwe yakanaka uri kuAustralia. Vanobatiko kana Zimbabwe yakanaka, ndoo mubvunzo wangu. Vanhu vezanoPF vanoti Zimbabwe yakanaka, ivo vakatiza. Alright. Chinguri ndagara muZimbabwe muya, handisati ndambosangana nomwana wamunangabva ini. Chinguri ndagara muZimbabwe muya, handisati ndakambosangana nomwana waMP. Chinguri ndakagara muZimbabwe muya, handisati ndambosangana nomwana waChikwenga. Kana panogara Chikwenga handipazivi, kana panogara kana kuona iye munangagwa chai chai handimuzivi. Vana vakwa chavo chavo hativazivi, nenyaya dzokuti vanenge vasimo vari kune dzimwe nyika vachidya munati wenyika, vachidya kunaka kwenyika yeZimbabwe. Isu tinotsvaka tishandisa maoko edu, tisinenge tonzi chirobwa dzidziba.
Vachinotimba chavanogona nechekudzivisa vanhu veTripleC kuti vasapinde muparliament nekuti vakapfeke mayelo tie. Ko ivo vachinotimba vari kukoniwa nei kugadzirise road yemurambinda road from Murambinda to Bechnal Bridge? Vari kumbokoniwa nei kuigadzirisa? Tiri kumbokoniwa kuti vachigadzirise chiiko chiri kumbokonzesa kuti vasaigadzirisa? Iwo asi anokona nechekumisa vanhu veTripleC kuti vasapinde muparliament, asi uchikoniwe kugadzirise rodhi, kumire rodhi yedu kuti igadziriswe, iwo netara. makore mangani asarungoti kwai tinokona kuzvigadzira wai asingagadzirisi ndopano mvunzo wangu ndingafara chaizvo kana message yangu ine ikasvika kuna vachinotinda ndonzi kilevu
morei muraiti here muri kutaura nainovistole muzvarwa chezimbabwe ndobva ndiri pachipinge ndiri muno musouth africa mupituri nga ndichida kuzwawo maererano ne zvakambonzwa kuti zvikuru kuuya mabhazi ehurumende yedu yezimbabwe iri kuuya muno kuzotora zvizvarwa zvezimbabwe saka ini handisi kuziva kuti zvakabudirira here zvekuti mabhazi auye kuno azotitora because kuno hakuna kumira mushe zvizvarwa zvezimbabwe zviri kungopondiwa pamadiro zviri kumhanyirirwa pamadiro saka hurumende yemuno musouth africa yatadza kudzora zvizvarwa zvemuno musouth africa saka handisi kuziva kuti vari kubudirira here kana tikunyepa kwevanhu takazokuchinzi tiri kubva mabhazi ari kubva zimbabwe kuzoya kuzotakura zvizvarwa zvezimbabwe zviri muno musouth africa kubvunza handisi kuziva kuti zviri kubudirira here
hallo pastudio 7 tinowanikwa zvanhu ichiita dingindira rokuti nyika inovakwa nevene vayo chamisa futi mwene wezimbabwe kauya ndo nyaya vanofanira kuziva ende futi chimwe chavanofanira kuziva ndechekuti nyika zvakare inokwanisa kuurawa nevene vayo sezvavaiita ivo vanhu vezano hazvireva kuti kana ichivakwa nevene vayo haiurawi nevene vayo futi inokwanisa kuurawa futi nevene vayo sezvayaitiwa nezano izvozviyazvi ndo nyaya ino yavanofanira kuziva iyo ende vana vezimbabwe hatisisina nguva yekuvudziwa zvinhu zvisina nebasa rose izvozvo zvepamuromo chete asi pagiraundi tichiona kuti vanyangara toda kumboti timbochiita gavhenmendi tichimboona kuti tichichoita zvanhu haina chainoshamisira chaingatiudza chekuda kuti irambe ichiti kwai tisu tinofanira kuramba tiri kupawa ndimwe vanaani muzimbabwe imomo
ngaapinde zvake mukomana ngaapinde chamisa tomusapota tanzwa nekutambura munyika mushure mekubatwa senhapwa ngaapinde mukomana agadzirise nyika pamwe nyika ingaita zvakanaka tikadzoka munyika medu tanzwa nekupiswa nematai muno musouth africa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu atina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica gurukota reamerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaanton blinken negurukota reamerica rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika valloyd austin vakaita musangano nezuro manheru nemutungamiri weukraine vavolodimir zelensky muguta rekiev vazelensky vakakumbira america zvombo zvine simba rakapamidzirwa tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaden moyo tikatanga nekuvabvunza kuti vazelensky munhu akadini uye sei vachiteererwa nenyika zhinji kudari
inini ndinomuona semutungamiri ane courage because zvaakaita izvi kuti amire in defiance neRussia ine army hombe iri 10 times bigger than yekuUkraine ende kuti asatiza kuKiev because even maAmericans kutanga paya vaitomuencourage kuti chitotiza ubude chi munyika ono governa uri kunze akati handiende ndinogara pano ndorwa nevanhu vangu asi ipapo akaratidza imwe courage chimwe chivindi that you don't get usually from other leaders takaona vaya vekuAfghanistan kuti mataliban paakapinda president wacho akabva atiza very fast ndozvakaita kuti Afghanistan itakwe over netaliban very fast because kana kusisina leader it's very easy kuti even the ordinary people naivo vative up kuti hatisaka tienda kurwirei kana tisina mutungamiri anosipira kumira nezvo
kana muchimuenzanisa nevamwe vatungamiri dzimwe nyika mungava isa papi mukushinga kwavo nekuda nyika yavo.
I think on a scale of 1 to 10 anoti wana 11 chaiyo because the vashoma ma leaders anomira nevanhu vavo nema values beliefs avo sezvo zviri kuitiwa na Zelensky. The courage chilindi chekuti agare imomo mukivu achitoziva kuti kuri kubhombewa mabhomba vachivaona every night achiuya achidestroy parts of the city but iye akaramba aripo achitoita mapress conference achitomotivata vanhu vake. Dosaka uchiona army ya Ukraine mostly it's made up of my citizens. My citizens ndio arikurwa ma streets ne ma Russian. Tikutaura vanhu vasina training ye military training but who are fighting for nyika yavo and Zelensky ari pamusoro soro achiva encourage kuti all the way.
Tikuona kuti va Zelensky vanotaura kumaparamende nyika dzakasiyana siyana pasipose apa chinoita kuti vanhu vateerere Zelensky kudai chii nhaye vamoyo.
Inini ndingati ipersistence. Zelensky has been persistent and anoziva kushandisa social media nekuutilize ma media houses. So munoona kana achidresa maparamend aya anotomeka sure kuti ari televised. Anotomeka sure kuti message yake inosika kwese. I think munhu akangwara sere pakushandisa media ne social media which makes him very relevant because there's nothing even more powerful than information.
Munoona sekuti Vladimir Putin anga asingazivi here kuti vaZelensky vakasimbarara kudai.
No, I understand that Putin. I think he has no advice. Yakakwana, inomuudza. Plus, Putin, angashanza propaganda yake ya angashaurira the world kuti ane military yakaomarara. Takaiona military yake kuti iri kutorohwa nema civilian. Ikoko ku Ukraine vanhu vasina even military training. So that means kuti zvatomu expose Putin kuti zvese izvo zvekuti ane military yakasimba inhema. Haana military yakasimba and also intelligence yake haana intelligence yakakwana yekuziva. Ndosaka akapinda muUkraine achifunga kuti because Zelensky is a former comedian hapana zvaanoziva nemilitary strategy nematactics.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia muno muAmerica neStudio 7.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Zvongu yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari wakwidzwa zvakare kubva nhasi. Sangano reConfederation of Zimbabwe Retailers rinokurudzira hurumende kuti irambe ichiita hurukuro nevana muzvina bhizinisi pamusoro pemitengo yezvinhu neyemari yekunze. Zimbabwe International Trade Fair inotanga mangwana chipiri muBulawayo. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ichiti mosvera zvakanaka.